Satsikaro MDCT mudunhure masvingo vaJames Gumbi vanoti vanotarisira kuti vanhu vachauya nehuwandu hwavamumamutse stadium sezvo vakaita gadziriro dzakakwana.
Dziri kufamba zvakanaka, tiri kutarisira mavhu nemarara kumamutse. Richatoita doko, richaita kutsemukira chaiko chaiko. Tange tichiita door to door, tichikanda maflyers okuti vanhu vanosara imba neimba, ward by ward, kubvira nezuro tichiita matimu akasiyana siyana achifamba mudzimba.
Vagombi vanoti kuedzana kuri kuitika mubato ravo hakunei nenyaya yeMDC Alliance, nekudaro vanotarisira vanhu vakawanda kuti vachauya kumusangano uyu. Mutevedzeri wemurongo wemisangano muMDCT vaAmos Baya vanoti zviri kuitika mubato ravo hazvikanganise vanhu kuenda kumisangano yeMDC Alliance kanawo mimwe misangano inoitwa nebato ravo.
Handivoni zvikanganisa kuuya kwevanhu mangwana. Chandingangotaura nemashoko avahureketa Gandri Marange ndezvekuti vakuru vanoti mvura bvongedzeke ndiyo gadzana. Mangwana achange ari makuwerere muno masvingo kumamutse stadium, munhu wese achange aripo, utungamiri hwese hwemusangano huchange huripo.
Musangano weMDC Alliance ndewekutsvaga rutsigiro mutadzo dzichaitwa gore rino. Vanotungamirira mapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance vanotarisirwa kutaura pamusangano uyu. Sachigaro weMDC inotungamirwa navancuve amai Margaret Shumba vanoti vachavimbisa vanhu kuti mubatanidza uchakunda sarudzo gore rino.
Inini am 100% sure kuti vanhu vachawanda vose nekuti takagadzira kubva last week iyo tati tichingokanda maflyers tichitongofamba tichitoudza zebha kuti vanhu kunotova nemusangano. Saka am 100% sure kuti stadium ichazara, mamutse ichazara ekusvika kupatara chaiko. Vanhu vari tatitsigira zvikurusa kana tikaramba tichingoshanda zvakadai so hand to hand. Ndofunga vanhu vachatsigira zvakanyanyisa nemakuti vanhu vachato hurumende yamunangagwa.
Musangano uyu unotevera mimwe musangano yakaitwa kuHarare, Chitungwiza pamwe chete neMutare. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.